Music up.
Bill Berry on the beat.
Brutta brut, what's this? I'm a ever time. Once I go back, my amber air.
Don't you say, don't never better give a no one big
time. I'm a babo. Omuti boyo yo, bangu vendi rumbita.
Mwana angu ye,
mai bangu vendi rumbita.
Mwana angu ye,
ah, panda dadisa.
Mwana angu ye,
ozi uloyo.
Mwana angu ye,
twa, mai bangu, chavaida kuti life yangu itepo. Yango askuda chorirao ukaona mwana wako achitamba bora izwa chimbomira kumisa mutengere mashuta asi womusimbisa izwa
vangu vaindisimbisa
mwana wangu ye
mai vangu vaindirumbidza
mwana wangu ye
auye ndimutakure
mwana wangu ye
asi chavaisa tandite zvima Tinoda ivavo vanorumbidza vana vavo Nekuti ukamuregerera chipo chako mangwana nomuona kuba Akuvo vakuka makafala Wakutadza kurara wakutadza wakufera uchingoti Hehehe chikoskura Ndiwe waimudzikisira izwa
Ndatisa ndokune vabereki vanorumbidza
vana vavo Akunawo
Wamuti boyo
Vangu vendi rumbita
Mwana angu ye
ah, Ozi uyo uyo
Mwana angu ye
Uye ndi mutakure
Mwana angu ye
Asichava isa tandite Shima osuda Ukaona mwana wako wachitava bora Izwa Chimbomira kumisa Mutengere mashuta asi womusimbisa Izwa
Vangu vaindisimbisa
Mwana angu ye
Mai vangu vaindirumbidza